Vachitaura svondo rapera nemugovera muti noi pakuvhurwa zviri pamutemo kwenhepfenyuro yePlatinum FM. Amai mutsvangwa vakati zvakakosha kuti nhepfenyuro dziparidze shoko rerunyararo.
We go for the nations with absolutely no reason for violence. It is not nothing. It is more mark of humanity. To grow behind the values and to vote for whoever you want. There is absolutely no need for violence. That happened in November 2008, and you know exactly which corners we are bringing that culture into our country. Let's refuse the culture of violence. Let's love each other. We are all Zimbabweans. Let's build our Zimbabwe together. Nika, Inorawa, Nivenelai.
Platinum FM inotepfenyura iri pasi pehurumende. Mutungamiri webato rinopikisa Renew Innovative Modernization Front kana kuti NIMFI vaPeter Munyanduri vanoti idanho rakanaka ratorwa rekuvhura nepenyuro muchinhoi vachiti vanotarisira vezvematongerwo enyika vanopikisa saivo kuti vachawana mukana wekunzwikwa munzvimbo dzavagere.
Isu semapolitikini kana kuti voice vedu risikone vana veZimbabwe neinternational community tatienda kuHarare haritika saka taunzirwa station yeredio kunoi mumachonaland west. I hope kuti station ichaprioritizawo vagari kana mapolitikini nemanew political parties anotanga mumachonaland west. We hope also kuti vacharamba vachivhura masaisai kuitira kuti vana veZimbabwe vavhote vane correct information.
Imwe nhengo yebato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC muzvari Abigail Sauti vanoti nhepfenyuro iyi inofanirwa kupa mapato ose zvematongerwo enyika mukana wekunzwikwa muchinhoi.
Tinotadzira kuti radio station inge iri radio station isina isiri partisan, inge iri radio station inotitoro chese sevanhu vamwe chete. Isu sevebato reCCC kana tazoende zvemo zvedu kana maprogramu zvedu pairi zvainge zvichiburisa zvakafanana neyoi.
Mumwe mugari wemuchinhoi muzvari muGijima vanoti vanotarisira kunzwa nyaya dzebudiriro dzekurima pamwe nezvinenge zvichiitika munharaunda.
Zvakawanda zvinoitika muprovinsi.
Sachigaro weMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe vaGordon Maunganidze vanoti vanofara nekuwanda kwenhepfenyuro dzematunhu asi vanoti zvakakosha kupa maresinesi akawanda sezvo vachine nzvimbo dzakawanda dzisina nhepfenyuro.
Kuwanda kwakaita macommunity radios akapiwa maresinesi munguva ichangopfuura iyi takazvigashira nemaoko maviri tikazviti zvinhu zvakanaka. Asi tinokuramba tichikokurudzira kuti kune dzimwe nharaunda dzakawanda dzisati dzava nemacommunity radios uye dzine vanhu vakatogadzirira kuti vakangopuhwa mvumo nehurumende vanokwanisa kutepfenyura. Ngavaramba vachitariswa vachipuhwa priority yekuti vagone kupiwa maresinesi.
Platinum FM iyo yakatanga kutepfenyura iri kukariba yakauya muchinhoi mwedzi wapera uye inonzwikwa munzvimbo zvikamu makumi manomwe kubva muzana mudunhu reMashonaland West. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.